Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth change chishanya munyika chinoti chasangana, chinoti vanhu vose vachasangana navo vari kuti Zimbabwe ngaidzoswe mugungano rayakabuda iri. Vaimbova makurukota ehurumende vaJonathan Moyo navaPatrick Juao avo vari muhupoteri vakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU PF nekumbokurudzira kuti ribviswe panyanga. Varimi vochema-chema kuti mbeu yepfumvunza yavari kupiwa kubva kuhurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova makurukota ehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Juao avo vari muhupoteri vanyorera tsamba kunhengo dzebato reZANU PF vachikumbira ruregerero nezvavaimbotaura zvekuti ZANU PF iparadzwe nekubviswa pachigaro. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti vaviri ava havana kutumira tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kubato reZANU PF sezviri kutaurwa nevamwe, asi vangonyora tsamba iyi kuruzhinji vakanangana zvikuru nevatsigiri vebato reZANU PF. Vaviri ava vainge vari muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasati vapidigurwa nemauto muna 2017. Asi mushure memashoko avazvawo navamoyo aya, bato reZANU PF rinoti pane mukana wekuti richavatambira ndokunge vasvitsa tsamba kubato vachikumbira ruregerero. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezvoburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukota raiona nezvevechidiki vaPatrick Juao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira ruregerero kuZANU PF nenhengo dzayo zvitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburiswa padande mutande reTwitter navamoyo. Vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika. Vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vamoyo navazhuwawo vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo. Taedza kubata munyoro anoona nezvemitemo muZANU PF vaPaul Mangwana vakatitaure nemutauriri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudayira nhare dzavo, asi mushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harisati ratambira tsamba iyi.
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti ongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri ava vazhuavo namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei, asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachitiwo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza2018. Hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano.
VaMugwadi vati vamoyo navazhuwawo havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano, kunyange hazvo vachitipa nemukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo.
Chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira, asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanodaivo.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato reTCCC vaOstalosiziva vati vanga vari parwendo vakatitaure nemukuru wavo muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Mwoyo yavo ichiri kuZANUPF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANUPF mushure mekunge vamugabe vatandaniswa.
Vamukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navamoyo navazhowawo kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vamugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANUPF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uye zvekwakuri kurwadziwa nezvakaitika muna 2017. Asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Siwangile Mugijima vati tsamba yavamoyo navazhowawo iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANUPF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections, noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivava. Chechipiri, anogona kunge vari kuda kuuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazofaita kubvisa futi mhingirikini iyo ZANUPF mupawo. Saka zviri paviri.
Vamoyo navazhowawo vakatiza munyika pamwe chete nevaimbova gurukota rezvematunhu vasevhia Kasukuere, gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavamugabe neMauto. Hatina kukwanisa kubata vakasukuere avo vari kuSouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavamoyo navazhowawo iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. Vazhowawo vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nasi tiri kuenderera mberi nekupeta hurukuro yedu nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezvekupuwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora, vachinzi ndivo vanotungamirira mapato anopikisa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitanga kuzeya nenyaya yemotokari dzakapuwa vaMonzora.
Ndakai ndikupei nhoroondo yacho because pane zvandakanga ndaitawo ini pazera rangu panotanga Second Republic. Pane chinyorwa chatakaita semaofficials tichipa vakuru muna 2018, tikati vakuru onai nyika ine tinotiudirwo yakapasa mikana pakuti kune vanokwidza nevari kutonga yamunoti yapolarization iyoyi. Hamufungi kuti zvava zvakanaka here kuti tive nepfungwa ya leader of the opposition, anenge achitorwa sepati yehurumende sezvinoitika mune dzimwe nyika dzecommonwealth?
Mungapa muenzaniso here ipapo?
It means kana aitaita institution ya leader of the opposition anenge achirekognizwa semunhu anenge achiuya pachinhano chechinhamba chechitatu kubva kumusorosoro sezvinoitika kune dzimwe nyika dzecommonwealth. But nokuda kuti ane chinhano ichocho ende anoonekwa sekunge ari pati wehurumende nyange zvakaachikudzidza, anopuhwa zvinhu zvinoenderana neofisi yaminista kubva kudzimba kumotikari vanomuchengeta nezvese zvakadaro. Ndo package inopuhwa chileader of the opposition. Nobva vakuru venyika vavheya pfungwa iyoyo vakaitambira. Ndichida hangu kuti ndikutaure chokwadi nekuda kwemaresults emuna 2018 munhu angade akavarura kuwana zvinhu izvozvo nekudawo kuti akanga aita masits akawanda muparlamendi nemavhotes akawanda iye pachake achiteerera mukuru wenyika akahwina, munhu angade akatanga kuenjoya mabenefits iwayo ndavachamisa. asazvinzwa kuti vachamisa vakaramba kurekonaiza mari zvavo dzakanga abuda iwayo. Nobva pazoita kuti masplit mupati mavo, nobva vaenda kumakoti vachibva vanorechwa ikoko kusvikira vamonzora vatora vanhu vakawanda. Vamonzora vachibva vatora vapedzisira vachiyo mukuru anga aina masiti akawanda muparamendi. And in the process vachibva vaita chiimidi of the opposition. Saka mabhenefiti avari kuwana vamonzora yavayaya ipackeji yatakaagiriya nayo yatakatinofanira kupuwa leader weopposition. And it doesn't matter kuti ndiani, nhasi uno ndevamonzora, mangwana hatizi kuti ndiani vanenge vari ani.
Saka pari zvino anenge aripo aringopuwa motokari chete here kana kuti pane zvimwe?
Handisati ndaziva hangu nendichiri kuti pakeji yachona iyo yakamira sei. I think chichaonekwa nevanhu imotikari. Chisina kuonekwa nevanhu, mabasa ekushandira pamwe chete kwehurumende neopposition kufambisa mberi donzo renyika. Chisina kuonekwa nevanhu, my dears, anofambisa nyika ari kubva kuopposition achipinda mugovernment nekuti hatisi kutasarudzo. Chisina kuonekwa nevanhu, kubatanidza vanhu veZimbabwe kuti kuti varambe vakangoita kunge masvandikongonya kutarisana kwavakarambana isi takabva kumaelections kudhara. Handiti so zvese izvozvo.
Ko vamwe vacharamba vanoti kazhinji zvese zvinoitwa nehurumende panenge paiswa mutemo wacho wekuti zviitwe sekuti panenge pachishandiswa mari iri kubva kuhomwe yehurumende kana kuti kutreasury. Izvozvo zvakaitwa here?
Zvese zvese zviri kuitwa pamutemo. And chamungangoda kuziva ndechekuti kana tikange tisina mutemo unenge uri appropriate, vakuru vane capacity kushandisana nezvimapresidential powers to create temporary laws dzine lifespan ye 6 months, during which time a formal law must be issued, must then be processed through parliament.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mbeu yavari kupiwa pasi pechirongwa chehurumende chepfumvudza haisi kukwana, uye vamwe vemapato anopikisa vari kunyimwa. Izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwaGutu, Bikita neZaka nekumwewo, vanoti vakangopuwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri. VaWellington Homba vemurayende kwaChikutuva kune mamwa vanoti vakapuwa makapu asingakwani minda yavo.
Mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana, nokuti tikatarisa zvakaita mbuku medu isu takapuwa ma50 mari. Saka takaona kuti haitokwani, nokuti pamunhu chaiche takaitira nakapu kapu.
Izvi zvatsinirwa navaCosmas Masukume vekuwadi 29 kuBikita South vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mukutenga mbeu inodhura.
Ndopatinoti pacho zvinosiririsa. Ukatarisa wadi 4 yekuBikita South, bereki vakapuwa ma2 kg pamusha, wochibvunza kuti ko 2 kg inondisvisepi?
Hurumende iri kupawo varimi 40 raiser asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu. Vamwe vakaita savatiri Vashe Macheke vekuwadi 13 kuBikita West vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC vari kunyimwa zvikwanisiro.
Mawadzi ose infact vari kutongotaura zvekuti TCC haikori, vanoti hatiti vatsigiri veTCC maibvudziwawo yese, havatibatsiri kunze kana mazotendeuka kuuya kuZANUPF.
Mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobet Musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura.
Dadi tiri kupuwa vanhu vese kana munhu akadaro inyaya yekuti GMV kwavo kudistrict area kwavo hazvisati zvauya, asi kwese vari kupuwa wadi by wadi. Government hapana patiri kupa vanhu kapu. Basa redu isi nderechidhomeni, harisi rematongerwo. We are into agriculture, we are
izvi zvatsinirwawo nasachigaro weZANUPF mudunhu remasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isika
takatopa instruction kuvanhu vedu vomusangano kuti vanomirira zvinogwewa nevashandi vehurumende vashandi vehurumende namakansela namadzimambo ndovanoita izvozvo ndovari panhikiri yekugova vedu takatotaura navo kuti hatipindiri ndiya munonyorwa mazita nevanonyora vaya mukuwa woupeu zvinokaitwa munhu because mbeu iri kuuya ndiye munhu wose
asi vamasukume vati aya manyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima vari kutyidzirwa nevatsigiri vezanupf
then pawadi 29 panapa vanhu vezano vakatoita mandiro mbeu yakabuda kugmb hatizi maincome emunhu wese vachipuwa maivakobviswa matriple c members ese then mbeu iyoyo yaifanira kupuwa matriple c members kana tingangoti vagari vese yaizopuwa vaiti masabhuku
vamwe vagari vekwachei vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku veruzhinji vachishayiwa saga re50kg fertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45. Saga re50kg reuria rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuamerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti US$70 kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti US$52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90 mbeu iri kutengeswa nemadhora makumi matatu pamakirogiramu gumi kana kuti US$30 ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Chikwata cheCommonwealth change chine nhumwa munyika chinoti vose vachasangana navo vari kutenderana kuti Zimbabwe idzorwe mugungano renyika zhinji dzaive pasi peutongo hweBritain idzi. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion is that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments they were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth charters and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the Charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the Constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemuCommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro reZimbabwe ra2013.
Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth, asi vakati inofanira kutevedza matanho mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika. Vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking, meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano neCommonwealth vanoti Zimbabwe yatora matanho akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere, sarudzo zvakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the Commonwealth is considered on its merit. taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social, and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke muCommonwealth chiongorerwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichihidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano reCommonwealth, asi vati zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana tawirana pachedu, atingatauri nevamwe tisati tataurirana pachedu. Zvanza zvinogezana, Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe muCommonwealth mushure mokunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vasangana nhasi musangano wechimbi-chimbi kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBali, Indonesia. Musangano uyu wakokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ukapindwa nevatungamiri venyika dzeCanada, the European Commission, European Council, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain neBritain. Musangano uyu waitwa zvitevera kukandwa kwechombo muPoland pamuganhu neUkraine ichikauraya vanhu vaviri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti havo havafunge kuti chombo ichi chakakandwa neRussia sezviri kutaurwa nevamwe. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutyairi weMagonyet vaBernard Ndabambi, vanove mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira vatyairi veMagonyet reUnited Truck Drivers Association muSouth Africa. VaNdabambi vanobva kugokwe mubhuku rekwa Ndabambi vachiberekwa navapichani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zvikumedza panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richingatombozvitaka tomboitisa. Saka ndakasarudza kuti regedzai mwitese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Ndakatanga ndatomboenda kuMozambique. Ndikuona kuti kuMozambique ndichaita dambudziko remutauro aya Portuguese aindinetsa. Kadai vargaende ndokundogona kunzwa chisuduku. Eya, chindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita kuSouth Africa. Ndakasvika ndichityaira, ndakambotanga ndamboona kusecurity ndisandavaziva kuti ndotsvaka kuri maketa basa ndichinda kupi. So ndiri mutyairi.
Ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangoshandawo basa akasiyana siyana akawanda wanda ekutungamirawo mumabasa omu kugadzira chimakanika, kuweredha nezvimwe zvakadaro zvakangosiyana siyana. Asi muchidimbu ndakaita zvakasiyana siyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehopotere seni mukuziva kwangu, sekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakaita dzesedzidzo nedzimwe nguva. Asiwo sezvavo makamana sikuziva zvandakasangana nazvo ini, wopuwa mari inenge yakasiyana neumwe womunomu. Zvinotevera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown, ukaita breakdown paya paunenge waitira breakdown dzimwe nguva, zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzachona idzidzo dzinenge dziri dzipi senge KZN? Unezvati hazvii zvekuti vamurungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo. Anofanira kukasira nekuti ndinge usiri safe, you can be attacked at any time. Kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvokuti munhu wega wega chero wasangana nemurodhi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mabvi ako anodamburwa, anytime iwe unogona kukuvadzwa, anytime mota dzaitotsva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
South Africa paya kuya kuya kutakadiza zakawanda kuti industry inofamba so zvimwezidzo ndakatorawo ndikadzidzawo transport management zvimwe zvakadaro ndikazviona kuti ha zvinoita izvi shipping and forwarding ndikazviitawo kuno ndikazviona ndikatombotora zvimako zvidikidiki ndaona zvinoita izvi maforklift operator ndinonda ndagara nyimboopata zvangu mai mabuldoza so ya ndakawadzidza zvakawanda ndikaona kuti kuindustry chaiko chaiko kune zvinhu zvakawanda zvokudzidza fanike scrape inobva yatasanurwa ndikuitwa ipo mishini ichiprocesa vanhu vachirarama vachinhonga pasi hakuna chinoraswa chimwe yandakazoona pano ndechekuti South Africa uko kune maorganization anobatsira vanhu zvokuti vanenge vasina mapasipoti nemapemits vasina kwavanoshanda vane tunzvimbo twavo kusouth africa yese twavanoziva kuti apa tikaenda tinowana zvekudya musi wakati tikaenda patinowana zvokudya musi wakati vane tunzvimbo twavo twakadaro ndakaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa patsva nepekurara panotopuhwa kumachechi nezvimwe zvakadaro ndakashamisikawo chose ndikuona kuti sevhisi iyi yakakosha iyi izvozvo zvakandifadza chaiko onaiwa hapane kakurongeka handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndonga madhona organizations kana kuti igovernment wo kana kuti in partnership negovernment or something but just that izvo zvakandifadzawo chose
tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana kumusha hatingati maprojekt imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha
ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha ndoshungu yandinayo ndiri kuzama kuda kuti afanira ndaa kuti kuona zvakanakanaka kuti mumusha unei zvinobuda ndezvipi zvinoita ndezvipi zvakaoma nezvakareruka ndezvipi zvichinja takadaro
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vabernard Ndavambi vanove mutyairi wemagonyeti uye vari mumwe wevatungamiri vesangano reUnited Truck Drivers Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi makuru emutambo wenhabvu eFIFA World Cup 2022 ari kutanga nemusi wesvondo kuQatar. Mukugadzirira mitambo iyi vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Steven Magolis vanoti vakaona zvakakosha kuti vatange chirongwa chekupa veruzhinji mukana wekuti vaone mitambo pamaterevhizheni makuru avakaisa panzvimbo yekufarira muHarare inenge ichiratidzwa mitambo iyi paichatanga vamagolis vanotiwo vakagadzirira nzvimbo inonzi Steven Magolis Resort iyo inopa mhuri nevatsigiri venhabvu neveruzhinji mukana wekuti vaone mitambo vakasununguka ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mukanganya uye weStudio 7
nzvimbo iyi iri kuwaterfalls muno muHarare kuHarare South nzvimbo iyi iri mukati neresoti yangu inonzi Steven Magolis Resort resoti yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo iri pa75 acres saka 75 acres idzo dzokuti dzizare mune zvakawanda tine madhamu mairi mabhoti anokuza imomo tine mabhiza avanhu vachitasva mazipline giant swing makanoes yoyo screen yatayamataura yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara tine pool yatikatovhura musi wesaturday ine 600 square meters and ine maslides anobva muchikomo so achidzika akareba tine inonzi virtual reality simulator tine nzvimbo inoridzwa music vanhu vachiterera vachidya vachinwa zvavo pane stage iripo saka nyaya yebhora yes ndeyatikagadzira kuti vanhu vauye vachizoonavo bhora vachidya vachi kuita sevari mustadium iyo iri pascreen vanenge vachiona zvichitoitika live
vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvine zvakamira sei
havabhadhari vakadzingana wapinda mukati kupinda mukati ndokunobhadharwa ukangova mukati unenge unoona nhabvu kana wakada kubuda uchidzoka unongoita uchibuda uchidzoka uchimbonotamba mizerere iyoyi nemamwe mavisa muchitasa uchidini ukangovada wodzoka ako kana wakada kumbonoita kunwa whatevhe unongoenda uchidzoka pasina anokuchacha
kupinda muresoti yenyumo kuno tora mari yakawanda sei
kunoita $5 pamunhu mukuru $3 pamwana muduku
saka munoona vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzire kuti chii
well chichiri chinyowana but tiri kutarisira kuti vanhu vanouya tiri kukurudzira kuti kana une vamwe ndo panonakidza bhora makawanda ndosaka vanhu vachienda kustadium vachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe
avo vanga vari vaSteven Magolis vanhu vamuzvina bhizimisi vachitaura naMavelas Mukanganya uye vari parunare muHarare vateereri musakanganwe kuti Live Talk tichatarisa matambudziko ari kutarisana nevanodhiraivha magonyeti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga u Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, iqula le Commonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla le ZANU PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula le Commonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatheli izindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso ye-Commonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho kumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano esithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambelana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is related to the heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long. It's actually usually 30 days or something like that to give responses. And then after that, the country is invited to make a formal application. And after that, the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukusibanga sakuqala salokho abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele ku-Commonwealth. Uthi kulezi gaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
Excellency, in the updates provided by myself and colleague ministers, you are appraised of the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws and the constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajeni ababotshiweyo abafana labemthwakazi Republic Party lo mmeli wezengeza West uJob Skala. Uthi uvumelana lokuba ele Zimbabwe libuyele ku-Commonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU-PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga laye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi yiwumumo okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU-PF, kwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, singakhangela even abantu jikelele, abantwana abafuna ukuyafunda emazweni nalawo kuyabanqabela.
Ele Zimbabwe lasuswa kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuyi Robert Mugabe owa kuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe ukhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ivandla leZANU-PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo. Bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Joao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngabakwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe wayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMgabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla leZANU-PF umnumzana Tafazi Wamgwadi uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a preposition to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla leZANU-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso evumela umdonge isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesisikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola ayo, siyakuncoma kakhulu njalo sithi kona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke ezeZANU-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho okuthiwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uJoao lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucelele G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sidney Sekeramayi angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loJoao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu ngani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la usisidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loJoao, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lamachecha abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngoba baphambanisana, kabaphambanisana ngalutho. Ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhethwa ngudlakela. So utshengisele ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles. Singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabanamgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loJoao.
Siyakubona ukuthi abalani le-national governance. That's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, Nota izinto esavela sikhuluma ngazo kodwa namhla sebuyela but thina sithi akula into etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile sezi-escalate ama price ama commodities kuyadura akusela nhlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC.
Ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi laba bantu bengani abahlangani laye abazwanani ezintweni ade bezenza bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe bayasulana ku-Twitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iphathi yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iye ndawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla.
Akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhanyi ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena kakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo, ikabili indaba le. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othe ngotshe ukhetho kumbe othe sephumile wangumongameli ephenduka njalo esithi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel kodwa bekuza uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But e-America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngani engaphiwa ithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho luzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olufanda ngokudlula lolo ama-midterm elections. Abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpicked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolo. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleni. Okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube ngunjalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqini ubone kufanele ukuthi ahlakhulume khathesi ukuthi kukhetho luzayo yini engizamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abafisayo behle bedede lomuzi beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayinikeintilisana lo muntu ongangu-Trump. So i-strategy asesifakile. Sizabona-ke ngokuke kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala amlindileyo emakhothi lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola ekhothi.
Umnumzana Simbarashe Nemba Ware intatheli izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets into amazenge okufulela. La masofa, la mafriji, le mbeda.
Yes, zokutwa njalo ulama alamu. Yes, zokutwa ulama alamu, logo nyako sitele kakua.
Yes, nile security ama alarm system, elama cameras, tafutengisa wongi kuna loku, and even ama computer angona, okuhambisana lama alarm. Tawazi unkonektela efonini yako, ukuthi lapho yako kona, ukuzibonela ukuthi kwenzakalani kumishopu yako o engine yako.
Akusitshela okuningi khona kwenziwa njani khona?
Slam hlobo etshiyeneyo eyama alarm system and cameras. Silama camera ahamba engu-8 ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha eSouth Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela engine yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko okungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho M7 manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami, but kuyanceda kakhulu especially abantu abanye abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini yakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, ngathi sufakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe le UK lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusitele ngokugcweleyo.
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful, because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume bexhumane lawe kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02 067-217-9610. Yatholakala kuma namba lawo kuWhatsApp la kuma call.
Unkosazana Patricia Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxelaye eseJohannesburg. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove Moma Jaivana balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo sixoxe lo Nyathi.
So exactly on November 2015, which I sat down, Jaivan Umzulu, intending to end in December, November 15th. I could have stopped at Tusan and home,
Lomzukulu wakho yini uMajayivana uzanelisa ukuthi
ubuye? lapho ke bemfuna ukukhatha ukuthi hayi yena uyabe endaweni yakhe khona le ngasoze abuye eyabe esheya khona le America kodwa ke sisonke ngoba i-celebration sibelebrate sonke bobulawa kuzabe umanyashi unina then iharare kuzaba nomfo wabo emnendeni umaji ngoba ukuba le minyaka engu-6 le minyaka engu-7 ya banede job ithilile sibe kahle njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule sanqoke soloshe njengamatori amalokhuzenile azaba bayi-intention leyanopen to the public i-reason ngaphandle ipublic yakhona ngamba ebuya ezothiyela okhulu nabogogo isiko ordinary lanto iziko njengoba kungamabhebethu so elizaletha amathethe lilethe iziko linika thina hhayi likanokhulu nabogogo so obuya ezonika okhulu nabogogo uzavunyelwa kodwa obuya ezojabula kubela ngoba funa abantu abaningi kakhulu into eyihlale incane aso sikhathi sokwenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akula mali kwenza-ke nama-corporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zithomisile sebili njalo i-3D event management izaprovide ama-tishirt konke kulawa continental baningi ngingaze ngibaqede
uyabe unini lowo mcimbi nyathi
eRarare kumhlaka-3 December bobulawa mhlaka-10 December erushinda kungakumelele kumhlaka-17 December yenekafuse ekhaya kumhlaka-27 December
u-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelayo eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabatshayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Baningi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngqi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo kusukela ngomnyaka ka-2020. Umnumzana Nyasha Mugara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
Yeah, and after I looked at really, I just lama up in town 1 and 2s. I'm a police super, but I got this old mono over. Since there is a company, PCT, Blaway, City Transit, so I, so mono got this.
Njalo okumsebenzi okumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Yes, I can't see any seven and six man. Out of police service, teaching me some visit council. But the Texas Faggy Association, the PCT, isn't as a child. I was really a poor one of the same force to disappear in the church. I'm not to even do it. I'm not to come by my job. For now, I'm going to show who is all the ones in my overcoat of the because the ubuzima just awu sobudlulile for now ubuzima ukhona hayi asiwa yibona umalisa.
Umtshayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During lockdown abekunzima sibili nothi kancane ka bekunzima kakhulu because besigijima each and every minute owazi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka yabo. But we are saying that we are not going to be able to win the match. Instead, we are going to be able to win the match. We are going to be able to win the match. We are going to be able to win the match. We are going to be able to win the match. So far, I'm getting right. That's what you do. Correct.
Umchayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama rank marshal kanye labo windi.
Nina sila problem nawo amathawuta lawo sukisela sixaisa ukujova nininini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe mkhulu isisibongo sakhe
namanje
after lockdown into esiyenzayo futhi
babiza
abadala ukuthi bezogada nokusincedisa kunamanye amacustoma adelelayo ngabona bomashala amacustoma amanye kadelele.
Umnumzana Magwere Phiri laye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Ngamadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuya ethawuni yibo ngoba bebisa abantu izimsikotsho fana mna bethu badala amanye abalindi silihambisa ezindlu imota siyabuya. So ngamadoda esawaphilela kuhle kuhle siyawathanda futhi ongahloniphi vele ebeyahloniphana kibo but thina sizodwa siyahloniphana lapho ngoba inhlonipho vele even na ungumama ungelanzi nowakho but nxa uhloniphe vele vele lithina inhlonipho thina lapho siyahloniphana mna kibo ohloniphana solilotho ngoba mna ngiyabonga ukuze sibuye la yibo lockdown ebeyisixosile kajani but bona bakhona basimele zazisaphendula.
Owindi lama rank marshal bathi bayenelisa ukuphila lemuli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu leHighlanders kumbe iBhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usakhulayo uLebogang Moyo uthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni yesihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawina. Hayi, iBrazil lama player alikhona ukudlala ibhora, abantu abanjengaboNeymar labo Vinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi iArgentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani iArgentina izathatha. Why? Because ama squad amanye ama countries Spain, Portugal, Brazil from goalkeeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa but ngasikhayele kuArgentina you find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8 ku team yonke. So I think mina Argentina yathatha because it's turned out underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kudla iattack yabo is strong kakhulu. Bale attack is strong. Hayi Africa ish sina sasingabaphelezele Senegal singathi ukukhayela kudla maybe Senegal singabaphelezele siyabachiya ku semi final.
Wadlalela iqembu leHighlanders umkhokheli Dube uthi akusweze kube lula ngoba maningi amaqembu aqinileyo kulomncintiswano.
Bakhangela ukukhayela iBrazil, ukukhayela iPortugal, ukukhayela leGermany.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimota emazweni atshiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula le-Commonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Okwaba ngumongameli kwelemelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimo Magumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.